Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 31, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanodzivisa nezvemari dzichapiwa mapato ezvematongerwo enyika ezanu PF neMDC ayo anokodzera kupiwa mari idzi pasi pemutemo. Hurumende inombomisa kupiwa kwemarizinesi yekuchera zvimwe zvicherwa zvakakosha zvishanu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika otaura pamusoro pezvaanotarisira kuitira veruzhinji mugore riri kuuya ra2023. Pope Benedict avo vakatungamira kereke yeRoman Catholic Church kwemakore angada kusvika kumasere vasati vasiya basa vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakazivisa nezuro nezvemari dzichapiwa mapato ezvematongerwo enyika akakwikwidza musarudzo dza2018 akakwanisa kuwana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika zvemavhoti. Mapato achawana mari iyi anotirezano PF iro richapiwa Zimbabwe dollars inosvika 985,874,400. Zvichiuyawo kubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, bato iri richawanawo mari inoita $422,717,600. ZANU PF yakawana zvikamu zvemavhoti zvinodarika 90 kubva muzana, kuchitiwo bato reMDC richiwana zvikamu 20 kubva muzana. Mari yebato reMDC inoenda kubato rinotungamirwa navaDouglas Monzora mushure mekuhwina kumatare edzimhosva hondo yekutungamira bato iri. Mari iyi inopiwa mapato anokodzera kwemakore mashanu mushure mesarudzo. Hurumende inonzi yambosendeka parutivi kupiwa kwemarezinesi matsva ezvicherwa zvishanu zvinoti mangoda kana kuti diamonds, copper, lithium, nickel nechimwe chicherwa chinenge chiine utare kana kuti rare earth. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakatora danho iri zvichitevera kuwandisa kwakanga kwaita vanhu vaiforera marezinesi ezvicherwa izvi. Chiziviso ichi chinonzi chakaburitswa nemunyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa Kunaka. Studio 7 yakundikana kubata vakunaka kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Danho iri ndinoti kuyeuka bako wanaiwa. Mwiri uchichururuka mvura wozotanga kumhanya kunohwanda mubako. Nyika yedu iko zvinezvi yazara makorokoza ekuChina, haasitori mainvestor makorokoza, vari all over. Kuzotiwo vamwe vekunana Belarus, kuzotiwo maZimbabweans vane simba ringave riri rekupolitics kana rekusecurity sector, vese vakazara all over nyika vachichera maminerals. Madiamonds kwamarange akutopera. Saka kana zvichiitwa kuti nyika ibenefit, chinhu chinenge chakanaka. Asi tichitarisa zviri kutoitika munyika, changa chichitodiwa iko zvino kutombomisa maoperations aripo acho, totanga patsva kupa mapermits.
Sei madaro vamagu?
Kuwanda kwevanhu vari kuda mapermits haisi mhosva. Anyone anogona kuapply kuti ndiri kuda permit. Mubvunzo ndewe kuti tine here yatingati criteria yekuselecta kana kunonga vatinoti ava ndo vanokodzera kuti vapiwe permit muZimbabwe. Saka tichizvitarisa izvozvo tinoona kuti kuwana permit yekumaina muZimbabwe chinhu chiri nyore, especially tichitarisa uori uri musekta imomo, tichitarisa kushandiswa kwemasimba ekutonga politics.
Iko kuti hurumende imire kupa mapemiti vamaguru hakuzokonzera here kuti kutowanda vanhu vanenge vakuchera zvicherwa izvi pese pese kana vatingati makorokoza iwayo?
Hongu zvinowedzera kucherwa cherwa pese pese nekuti pfungwa ine vanhu vazhinji muZimbabwe ndeyekuti mining inoitisa mari. Saka iko zvino izvi nyika yedu yaparara nekuda kwemining. Nzizi dzedu dziri kuparara, makomo ari kuparara, minda yekurima chaiyo iri kuparara nekuda kwemining. Saka pari kudiwa kuti hurumende itange kutarisa economy zviri broad, kwete nhema dzavari kunyepa kuti mining ichasimudza economy yeZimbabwe. Hakuna zvakadaro. Kana tichizvitarisa, mining iri kuparadza economy yeZimbabwe, iri kuparadza agriculture, inowa ndiyo yatingati huku inototsa mazai anopa nhiyo dzinoita kuti ikonomi yedu ikwanisewo kumhanya sedziri kuita dzimwe ikonomi dzakaita sana South Africa.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo gore ra2022 rasvika kumagumo pasi rose ratarisira kupinda muna 2023. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika makuru munyika anoti ane zvaagadzirira vana veZimbabwe muna 2023. Ngatinzwei kuti bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa naNelson Chamisa rakarongerei mhuri yeZimbabwe muhurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemutevedzeri wemutauriro webato iri vaGift Ostalos Siziva.
Maita basa 2023 inenge rigore rakakosha kwatiri nekuti kutarisira kuti munyika muite shanduko. Tichaparura hwaro wekuti tinofamba sei tichitarisa maprogramu edu kumaruwa, maprogramu edu towards young people and women. Ndoitange iri focus yedu nekuti kugadzira sei kuti tikunde musarudzo sa 2023. Saka ndo mafambira chaita 2023 is going to be an important year for us kuCCC. Seruzhinji reZimbabwe tikutarisira kuti munyika muite shanduko.
Munoiunza sei shanduko iyi yamuri kutaura vaSeziva?
Tidzose mabasa, tidzose upfumi hwenyika ubenefite maZimbabweans, tigadzire nyaya yedevelopment munyika, tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yemagesi, nyaya yemvura. Tikutarisira kuparura wati yatinoti New Zimbabwe Blueprint, rinoriwo our policy blueprint rekuti how do we resolve nyaya yekushayikwa kwemabasa, togadzira sei nyaya education nezvimwe zvese zvakasiyana zvinosanganisira nyaya zehealth program yedu. Saka tichapara hwara iroro nekupanyika kuti tinofamba sei gore ra2023.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo mushandi mukuru muboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi.
Mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholidhe yedu yakakura zvekare nekutanga kwegoredzo kwatatarisana nako. Musangano weZanu PF unokushuvirai kuva neholidhei yakanaka kwazvo, unokushuvirai mufaro, unokukurudzirai kuenda kumisha dzenyu kwatinobva sevana vemuZimbabwe vanoberekwa navanhu tichinokorokotedzana navo mugoredzwa zvekare nokupemberera.
Vamugwadi taakupinda muna 2023, imiwo sebato reZanu PF. Zvamuri kudawo kuzivisa vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndezvekutiwo kudini?
Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa, kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamuri vapenyu, mugodzoka zvemuri vapenyu, Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Mwari akutungamirirei ndiye Jehovha werugare. Tinoyanana tiri kumisha dzedu nehama neshamwari tichifara kwazvo. Asi ndinokukurudzirai zvekare takamirira musangano weZANU-PF kuti musakanga anwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko.
Inhimbe ipi vamugwadi yamaakutaura iyi? Mave neminda here muHarare ichada kuzosakurwa?
Kune nhimbe iriko tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano. Tinokurudzirai kuti munoregista kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZANU-PF unokushuvirai zororo rakanaka. Fambai norugare mukodzoka zvino mugare. Musamhanyisa mota mumugwagwa. Chenjererai njodzi. Fambai zvinyoronyoro chikuru ndiko kusvika nekudzoka tiri vapenyu. Tinokutendai.
Vanga vari mushandi mukuru muboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Emeritus Benedict vavo vakatungamira kereke Roman Catholic Church kwemakore angada kusvika kumasere vasati vave papa wekutanga kusiya basa vega mukati memakore mazana matanhatu vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Kushaya kwaPope Benedict kunotevera chikumbiro chaPope Francis chekuti vanhu vanamatire vakavasiyira basa ava. Muzinda weVatican wakaziviswawo kuti utano hwavo wakanga hwaipisisa nekuda kwekukwegura. Muzinda weVatican vazivisa kuti mutumbi wevakambotungamira Catholic Church ava uchange uri muSt. Peter's Basilica kubva nemuvhuro. Pope Francis vachange vachitungamira misa yekupemberera upenyu hwaPope Benedict muSt. Peter's Square nemusi wechina. Pavakazivisa nezveurongwa hwekuda kusiya basa kwavo muna 2013, Pope Benedict vakati vakanga vasisina utano hwakanaka nepfungwa dzinoshanda zvakanaka kuti varambe vachitungamira sapapa. Kubva zvavakasiya basa vachienda pamudyandigere vakanga vasinganyanyoonekwe muruzhinji vachipa nguva yavo yekurarama yakanga yasara kuminamato. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Tiine hurukuro nemushandi anoona nezvemitemo kana kuti advocacy officer musangano reLegal Resource Foundation, amai Valeria Zvuya, kuti tinzwe kuti gore ra2022 ranga rakadi kumadzimai uye zvii zvavanotarisira muna 2023.
Maitemera kandiri korino rangarini zvakawanda nezvakanaka zvinoonekwa mairano nemutemo. Isu sebato kana kuti organization inoshanda zvikurusa nemadzimai kana zvakaitarisirawo zvina zvinozadziviswa kuti tiri kutarisirawo kuti mugore rataakupinda muna 2023 zvichazadziviswa zvizere. Ndepanenzaniso gore rinochitanga ndosangana kuona nyaya yemerejisi yedu yakabva yaita merejisi act kune zvatati kutarisira zvakawanda mumutemo imomo zvina zvinobudirira zvimwe zvakabudirira pati tichitarisa nyaya yemerejisi act yedu mitemo yese wana nomuzimbabwe yaakuwanikwa mumutemo 1 izvo zvinova zviri very progressive munyika yezimbabwe tichitarisawo zvakare makore kana kuti zvechild marriage yabva zvadzimwa nenyaya yemutemo iyoyo nekuti mitemo yedu waakuti hapana mwana ari pasi makore 18 anogonesa kupinda muwanano saka zvinhu zvatinotarira chozvo zvakabva pamutemo iyoyo bati panewo mamwe matambudziko ari kuuyawo nemutemo iyoyo ndofunga makaona kune kune mapepa akawanda akanyorwa nemaorganization akawanda atiri kutarisirawo pamwe zvichazogadziriswa panyaya yemurejizi ekuchatanayo. Totarisawo zvakare domestic violence act yakandomiri takabva kupedza 16 days of activism tarisiro yedu ndeyekuti mutemo ezimbabwe tichitori nawo mitemo yemhosva inoenderana nevanhu vanotara muviri dzoga mudzimba iriko zvakare zvatiri kutarisira ndechekuti mitemo yezadzikiswe vanhu vari kupara mhosva idzodzodzo nekukuita nemhirizhonga vapihwe mitongo yakati simbei kuti vasadzokorodze kupara mhosva dzakafanana nedzemhirizhonga yemudzimba nekuti vakawanda vanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwemhirizhonga idzodzo
ko kune zvemitemo zvakabatawo zvakadi madzimai
mukatasira muparliament medu pasishon yakabva kupera pane mitemo miri pane dzimwewo zvakare ndotarisa neyo labour management ndiyo iri kutitarisira kuti uende kubva mugore ra 2023 ine zvakanaka zviri progressive zviri kuitwa nyanyei zvakabatsira zvinobatsira madzimai ndokutananzira nienganisaka nyaya yematenity leave mukatambika mutemo uyu uri kuedza kuvandudza nyaya yematenity leave kune vanhu vachienda kumadzimai anoenda kubasa kuti vakwanise kuwanawo mikana yakawanda zvekuti vazvare vana vakawanda pasina limitation yanga iripo yekuti unogona kuzokana kuvana vatatu kana kuti maternity leave yakaonekera after 2 years nezvimwe zvakadaro yese zvichida kuvandudzira kuti madzimai akwanise kunyatsosununguka vana vavo vachiramba vachienda mberi nebasa uye vasingazoshaiswi mikana nenyaya yekuti munhu ane pamiri nekuti munoziva kuti mwana haatodi kuti opera munhu zvabasa kana aine pamiri nekuti vanenge vaakutarisira obligation inozouya nekumubhadha kuta maternity leave saka labour management ndirochikutarisirawo ndokubva mugore rekuuya iri kuti ichagadzirwa ichizotarisira pana issues yakadaro inotaura nezvakawanda asi inenge kutaura nezvakananga madzimai ende ndo hani yacho yandataurire labour management iyo
tiri kuona kuti gore riri kuuya iri ra 2023 nyika yatarisana nesarudzo tichionawo zvakare kuti madzimai ndo vakawanda vanopinda munyaya dzesarudzo kana kupatisipeta zvii zvamungataurawo
ndotarisirawo zvakare gore rinouya kuti maelections edu ave akanaka akajeka pasina mhirizhonga nezvimwe zvakadaro nekuti madzimai vanhu vanovhiringidzwa chaizvo nemhirizhonga dzinoitika panguva yemaelections ende isusu seorganization yedu tinechingotaiwa zvinoda zvipambe mune zvakanaka mugwaro rakanaka pasina anozorasikirwa neupenyu wacho nezvimwe zvakadaro panguva inoelection vanhu vase vakwanise kuita kodzero dzavo kuitisa kodzero dzavo dzekuvhota pasina zvimhingamupini zvinopinda ipapo titarisirawo zvakare tv amendment bill vajonga ndesenga makaona kuti yakapostpona kupera kwegorei saka takamiriro yekanzi zvinitetedei itarisiro yedu kuti tichaonawo mutemo unoitati maorganization mazhinji emuno muzimbabwe vakwanise kushanda zvakanaka sezvavanga vari kuita zviri pamutemo but vachishandawo zvakanaka nenyaya yekukonzera budiriro munharaunda dzatinoshanda dzakasiyana siyana
manga makateerera kune mushandi anoona nezvemitemo kana kuti advocacy officer musangano relegal resource foundation amai Valerie Zvuya vari parunhare muHarare muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro naishe Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin mudunhu remashonaland central tiri kukupai hurukuro tichitarisa nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vave iwo chete vanotonga nyaya dzose dzine chekuita nevhu uye kurambana
ndakazvavo vateereri kazvavo muri wezimbabwe shuviro yangu ndeyekuti tigare muri nyararo sevanhu vane tsika dzavo chekunzwa kwamukaita dhoga kandemirire dhaindiburisa pachena mumhuri wezimbabwe ndichiti madzimambo ndisu vari dzevhu takagoverwa nyika namukombwe ari chigova nyika izvozvo zvinozivikanwa mambo namambo anobatwa netsivo kana kuti anobata tsivo ndoyaanoombekwa nayo achigadzwa achitambira mhiko yekuva mambo haungave mambo kana usina mhiko yevhu saka ivhu rese riri pasi pemadzimambo ringave ivhu remakanzuru remumapurazi makuru ivhu remumapurazi madiki rese riri pasi pemadzimambo vakatarisa bumbiro redu remutemo rakaburisa pachena iro kuti mambo ndiye muridzi wenyika yaanotonga yatingati pachirungu communal land Chatisiri kuba isisu, ivu kudraita mitupo kuti irai vire papa, irai vire papa. Nirongwa okuti mambo ale ndia anotonga ivu. Unaita kuti vanhu vasakakatani, vanhu vave mitsita, vanhu vave nehunhu. Kana mambo ariniye, ari kubata nyaya yevhu, mhosva dzekukakatana, vanhu vachikwirirana kumatare mukuru. Zvinoita shoma zvikuru.
Kouyawo panyaya yekurambana changamire nembire, sei yave pasi pemadzishe?
Kana vanhu vachiroorana, mhiko yekuroorana iri patsika. Vakaninzwani, tsvakirai kuno, Rusambo, Chigara Chituru, Maguta Ndebvu, Mbonano. Zvese izvozvo zvinokomberedza tsika dzedu. Saka kuti vanhu vasarambane muZimbabwe, zvinhu zvakanaka kuti vamadzimambo vari ndivo vanobata nyaya yetsika dzekuti vanhu vasarambane. Zvinoita kuti michato yedu yechivanhu ienderere mberi. Makatarisa pari zvino kurambana kumwe kwaakuitika kwaakwe makaro majonga kandemiri. Vanhu vakadanana vakakonzana anoziva kuti apo pane tuma. Kurambana kwavakuda kumatare hakuchisiri kweparudo, kwaakwe kuti vachigovana. Zvino imwe dzimwe nguva vanogovana pasina kana muti ndichitaura mwana. Saka kurambana kwanjake njake, asi vanhu vakabuda nemumato madzimambo vachichirwa, vachipiwa mhiko dzerudo, mhiko dzewanano, kurambana kunoita kushoma.
Asi pavanenge vachiroorana vanhu ava, totarisa ivo vari kurambana changamire, vanenge vambouya here nekumadzishe?
Maita vajonga havauye nekumadzishe, asi dziso ramambo rinoona kwese, nzeve dzamambo dziri kwese. Mambo ari machinda sabini, ana mafabhuku ake. Ikoko ndokunobva tsika dzemuruwa kuti munoumu vanhu kana vachiroorana vanoroorana zvakadai. Isisu kana tsika dzisina kufamba zvakanaka pakunyaya dzekuroorana, tinochiva. Saka tsika ndodzatinotendedza, ndodzatinoendesa mberi. Kutaiwa kana vanhu vaakuroorana, ngatiteedzerei tsika dzedu dzepasichigare kuitira kuti vana vasati vaende nodzoka. Zvoita kunge dambe.
Ko, kunyaya yevhu iyi changamire, chinoita kuti munhu angotengesa minda kana kugovera munda asina kuenda kwamambo chii? Chinozosvitsapo kuzoti dzizouya kwamuri dzaamhosva dzaakutongwa.
Ivhu redu sekutaura kwandaita kune inonzi communal land, ndokwatobata izvi. Ozoya resettlement land, ndomumapurazi makuru mu ikoko inenge ichinzi state land, ndekwehurumende kune maland officers vanogovera minda. Asi mambo achipindawo mukomiti iyoyo. Asi kumaruzevha hatibvumire zvachose kuti vanhu vatengese minda, nekuti minda iri kumaruzevha ine nhaka. Soko bvudzi dzema tende mazimbakupa dzosa manyanga ine makura. Asi vanenge vaakutengesa ndonharadada dzaakukanyanisa munhu uri kuitika mumaruzevha matogara. Zvaakuita kuti kana atengesa, vamwe vaakuenda kumadzitare emhosva vasingazive kuti pabumbiro remutemo rakata masimba akasimba kunzi mambo ndiye muridzi, ane simba, ane authority nejurisdiction mucommunity.
Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu naIshe Nembire muchirongwa cheupenyu hwedu. Tanga takamirirawo kuwana minduro kubva kubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora pamusoro peurongwa hwebato iri muna 2023. Asi pataenda pamhepo tanga tisati tawana mhinduro kubva kumutauriri webato iri vaWitness Dube. Munhau dzemitambo. Gore ra2022 riri kudarika pakati peusiku hwanhasi, vamwe vachiti Zimbabwe inofanira kushandisa zvayakadzidza muna 2022 kuti ikwanise kubudirira mumitambo muna 2023. Michael Kariati anotitaurira kuti gore ra 2023 rakapakata zvipi mumitambo.
Gore ra 2023 rakapakata machikichori emitambo kusanganisira makundano eWorld Cup matatu mumitambo yerugby, cricket pamwe nebhora remaoko kana kuti netball uko maGems eZimbabwe ari kunokwikwidza. MaGems akapedza ari pachinhano chechisere pamakundano akapedzira kuitwa kuLiverpool, England, zvekuti captain wavo Felicitas Kwangwa ari kuvimbisa kudarika zvavakamboita izvi apo vari kuenda South Africa.
Tika zvatakamboita kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ndakavatarisirawo maresults achayevenu.
Zimbabwe ndiyo imwe yezvikwata gumi nezvisere zvichange zvakaungana muCape Town muna Nyamavhuvhu gore rinouya kurwira mukombe uyu. Zvimwe zvacho zviri Australia, Barbados, England, Tonga, Fiji, Malawi, Scotland, South Africa, Jamaica, Wales, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Trinidad and Tobago, ne Uganda. Asi, muongorori wezvemitambo vaMathias Kufandirimbwa vanoti Zimbabwe inoda gadziriro yakasimba kwete kutamba nezvikwata zvavanogarorova nekuti hapana chavanowana mazviri mugadziriro yavo. Makundano eNetball World Cup aya ndiwo mamwe emitambo yakatarisana nezvikwata nevatambi vemuZimbabwe mugore ra 2023 iro riri kutanga pakati peusiku hwanhasi. Chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chichiri nemukana wekuenda ku 2023 World Cup, kunyange hazvo izvi zviri kuratidza kuti zvichange zvisiri nyore. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rinofarira kubuda zvikwata zvinomwe kuenda kumafinari eWorld Cup ayo achaitirwa kuIndia. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda chiwandire achange ari munzira kuenda kuMexico kunorwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council reuremu hwesuper bantamweight. Chiwandire ari kubandana naye Milet Mekado, mutambo uyo anoti aive akamirira kwenguva refu.
Gadziro yemutambo unotikamira zvakanaka, zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba. Takagadzira zvese zvakakwana, takatomirira kuti tichingoudzwa kuti tichitamba, chero tikazvitamba imangwana tinokwanisa kutamba.
Maneja wake Clyde Musonda anoti chiwandire anofarira kuve ave nemabhande ese muremu uhu panopera gore ra 2023.
Musikana uyu ari kuenda kumberi zvekutoti tida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelts ese mudivizhen imomo, tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Asi vatambi vechikwata cherugby chenyika vachange vari mudzimba dzavo kuona Rugby World Cup 2023 pazvivhitikiti mushure mekutadza kubudirira kuendako. Asi vatsigiri vemutambo uyu vanoti vachange vachikuzirira vavakidzani veNamibia, kunyange hazvo vakatora nzvimbo yaifanira kutorwa neZimbabwe. Asi veruzhinji kusanganisira muzvina bhizimisi vaInnocent Mutena vari kutarisira kuti dambudziko remagetsi harisi kuzovakanganisa kuona makundano eWorld Cup aya sezvakaitika kune enhabvu.
Vanofanira kuinjira vakazorora vari mumasports bar kana kudzimba dzavo, but hapana chaurikwanisa kuona nekuti magetsi ari kuenda almost kuma16 hours. Magetsi zvakakosha kuti unofanira kugadziriswa itime.
Maziso nenzeve dzevanotevera nhabvu zvese zvichange zviri paSports and Recreation Commission kuda kunzwa nekuona kuti vachafambisa sei nyaya dzekudzoka kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Tinotenda Michael Kariati, tichikushuvira imose gore dzvarakanaka anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
soku izika disen.